akaberekerwa kugokwe mudunure Midlands makore makumi mana nerimwe apfuura. Ndokukurira muharami anoti akatanga kuridza ngoma aine makore gumi mushure mekudzidziswa nambuya vake avo vaigara navo. Unyanzvi hwekuridza ngoma nehosho uhwo hwaakanyamwa kuna ambuya vake vakamupinda muropa, izvo zvakaita kuti anodzidzira kuva mudzidzisi wezvemimhanzi nesvomu paMorgan Zete College muHarare aine makore gumi nemasere.
Ambuya amai vangu, handingati yanga iri nyaya yekuti yanga iri formal lesson aiwa kwete, asi ivo vairidza ngoma mamisha uku pazvitiko zvakasiyana siyana, ingave mutambo mamisha vaitodaidzwa kana kuchechi kuroma uku. Saka uyezve dzimwe dzenguva kana tiri pamba zvedu sekutandara ari manheru aya vairidzawo vachiimba nziyo dzavo. Saka indichikura sechikomana ndaiti kana tiri pavari ndaitarisa zvavaiita ndichitodzidza kubva pane izvozvo. Saka uye pandaisanzwisisa ndaizotora mukana wekuvabvunza kusvikira ndakwenenzvira ndokunyatsogova.
Muna 2003 manzungu akava pakati pevaimbi venziyo dzechinyakare avo vakamunomirira Zimbabwe kumaputo Mozambique pasi pechirongwa cheumoja cultural exchange program, icho chaibatsirwa nemari nerimwe sangano rekunorway renorwegian national organization of cultural schools. Mushure mekuridza marimba nembira zvinonwisa mvura pabira iri, manzungu anoti akatsikisa dambo refu rake rekutanga uye riri iro rega rinonzi chivaraidze. Pakati pa 2005 na 2021, manzungu uyu anodzidzisa zvidzidzo zvemimhanzi pa North Point Primary School muguta reGaborone muBotswana anoti akatsikisa masingles matatu anoti Mind Out, Zvichapera uye Kudya Kwangu. Negore manzungu anoti ndiye aiwa chamangwiza webira remarimba festival iro raiitirwa pachikoro chetown primary school muGaborone kubva muna 2006 kusvikaramiswa necovid-19 muna 2020. Manzungu anoti mumanzi wake unobata vanhu zvakasiyana uye nekupa vana vezimbabwe kurudziro yekuti vave netarisiro yeramangwana rakajeka pamwe nekukudza marimba nembira mudunhu riri kuchamhembe kuAfrica.
Inobvira muzvinhu zvinowanikwa mumagariro netsika dzedu kubudikidza zvinhu zvakaita serudo, kubatana, kubatsirana, kutsiurana pamwe chete nokukurudzirana. And then tichitaura panyaya yepambira kweuimbi hwangu, uimbi hwangu hausi confined kana kuti kuvharirwa muZimbabwe chete. Aiwa, ndinoimbira pasi rose, chero zvangu ndiri kuchiimba nechirudzi chekwedu. But remember, tinodawo kushandisa mukana wekuimba kuti tikwanise kuyandingati pachirungu kuve neidentity.
Chipo china manzungu chakabva kuna ambuya vake avo vakamudzidzisa chiri mudiki zvokuti zvekuridza mbira, hosho nemarimba zvinhu zvawa muropa rake. Mirira Studio 7 mu Francis Town Botswana. Ndini Shingirai Madondo.